Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishipete nyura tirumu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Kare manera nasi uri musi wechina 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kutuma kwanza kwa nesu mchirongwa chetu cha nasi ini ndini chunga kande miri ndirimu Washington DC chiti esu nesu mchirongwa chetu cha nasi urumende ya gazivisa ni zuru maneru kutuwa nduwe wanu varuku batuwa ni chikwereche COVID-19 mnyika washika pa mazana matatu ni makumi maviri asi uwandu uhu unogona kukwira nasi maneru apo urumende ichazivisa zvayawana muongororo zaitwa nasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanobvumidza vanonamata kuti vaungane asi vachitevedzera zvinodiwa nemutemo. Vedzisvondo votambira nemufaro kubvumidzwa kwavaitwa kuungana vachinamata. Madzimai matatu eMDC anoti muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vanopomerwa zvakare dzimwe mhosva uye kutadziswa kurapwa sezvo vari mumaoko emapurisa. Ndiwe mimo ya misori na uzeru za nasi ichimba kuna ku Studio 7 kirimu Washington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vabvumidza vanhu kuungana vachinamata vakasununguka asi vachitevedzera zvinodiwa nemutemo weCOVID-19 kuitira kuti vanhu vasatapurira nechirwere ichi. Vamunangagwa vatarawo musi wa15 Chukumi sezuva rekunamatira nyika pamwe nekutsanya panguva iyo Zimbabwe yakatarisana nedambudziko reCOVID-19. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vamunangagwa vati pakunamata vanhu vafanirwe kudarika makumi mashanu uye vanamati vakatarangana nekutevedzera zvese zvinodiwa mukuderedza kutapurirana kweutachiona hwecoronavirus.
I wish to acknowledge that our church leaders are essential personnel in preventing
ndoda kucherechedza kuti vakuru vemakereke edu vakakosha mukudzivirira kupararira kwecoronavirus. Kubvira iko zvino magungano ane chekuita nekunamata asingadariki vanhu makumi mashanu uye vachitarangana nekutevedzera zvese zvinodiwa ave kubvumidzwa nyika yese.
Izvi zvatambirwa nemufaro nevamwe vakuru vedzisvondo vachitaura neStudio 7 munyori muUnion for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe Reverend Edson Chakai vati vanofara nekupiwa mukana wekunamata uyu.
Paiwo mukana watombopiwa wekunzi tinamatika ndichinozvifarira muZimbabwe pari zvino nenyaya yeCovid hakuna asingazvine kuti pese pese vanhu vari kunyatsoziva nenyaya social distance chero petinenge tichivadzidzisawo isusu nekuvataurira tiri kuvataurirawo nyaya yesocial distance nekunge vaine mamasiki vakavhara miromo but tichikwanisa kunamata tichizvichengetedzawo isu pachedu tichitongowa tichitori nezvimwe zvisiri kutondobatsira vamwe vatendi kune mamwe madistrict kutovapa kuti mechienda pachechi ipapo vanhu vageze maoko nemasanitizer nemvura nemasanitizer kuti zviite sezvipenenge muri zvinge zvakachengeteka.
Asi sachigaro weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Fortune Nyamande vati kurudziro yavo ndeyekuti hurumende irambe ichitora matano kudzivirira chirwere cheCOVID-19 kunyanya panguva ino nyika isiri kuongorora zvakanyanya veruzhinji vakagara vari munyika. Vanyamande vatiwo hurumende inofanira kuisa matano akasimba kuona kuti vanoungana ava vanotevedzera zvinodiwa kunyanya panguva ino uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere huri kukwira.
Isu tichingokurudzira kuti hurumende irambe ichitora matano ekuti tirambe tichiisa zvinodzivirira kuti vanhu vasatapurira necovid-19. Tiri kuona kuti pari zvino chirwere cheCovid 19 chikuramba chichiwedzera kunyanya makoramba and centers uye zvatsata kunyadzidza kuwando wacho locally nenye kuti hatisi kutesta vanhu mumacommunity. Saka tinokurudzira kuti hurumende irambe ine caution kualawa magatherings kunyanyanya nevanhu vakati wandei. Asi hazvo sezvo mutungamiri wenyika vati vanhu vanosvika 50 vonese vanokwanisa kuungana, tinoreva kuti pachaiswa maguidelines nemapolicy measures anoita kuti zvavatarazvo zvinge zvizoinforce, nekuti pamwe vanokwanisa kuti vanhu 50 kozoungana vanhu vanopfuura 50 pasina enforcement mechanism yekucheka kuti vanhu vacho havazodarikidzi here namba yataurwa.
Vamunangagwa vatarawo musi wa 15 Chikumi semusi wekunamatira nyika pamwe nekutsanya munguva ino yeCovid 19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Wandu wevano varu kubatwa nechirwere cheCovid 19 munyika wasvika pamazana matatu nemakumi maviri. Asi uwandu uhu unogona kukwira zvakare nhasi pachaburiswa zvabuda muongororo dzekuvheneka vane chirwere ichi. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave makumi mana nevapfumbamwe uye vafa vachiri vana. Nzvimbo dzemaquarantine zones pari zvino dzine vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana manomwe uye dzawirwa nedambudziko rekuti vamwe vave kutiza. Mukuru anoona nezvekurwiswa kwechirwere ichi munyika Dr. Agnes Mahomva vakati vachasimbaradza kuchengetedzwa kwenzvimbo idzi uye vari kutiza vave kuburitsa mazita avo mudzinepfenyuro vosungwa kana vachinge vawanikwa. Vakavanda vari mune dzimwe nzvimbo vari kutaura neStudio 7 vanoti dzakazarisa uye dzine tsvina ukuwo chikafu nemvura zvichinetsa. Vamwe vari kugariswawo munzvimbo idzi kwemazuva anodarika mavhiki matatu akatarwa nekuda kwekuti hakuna zvekuvheneka vanhu kana kuti matest kits ekuona kuti havana chirwere ichi here. Kunyange hazvo dare repamusoro rakati nzvimbo idzi dzigadziriswe, vana chiremba vanoti hapana chaitwa kusvika pari zvino zvekuti vari kufungidzira kuti vanhu vari kutotapurirana zvirwere munzvimbo idzi. Vanhu vainge vakachengetwa pachikoro cheJameson muKadoma vachionekwa kuti vane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete vanonzi vakaendeswa kumazvikedei uko vanoti upenyu hwavo huri kuramba huchioma sezvo vamwe vavo vave kurwara nezvimwe zvirwere asi vasingarapwe. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vari kumazvikadei vanoti upenyu hwavo huri kuiswa munjodzi huru. Mumwe wevanhu ava amateo Magwere vakabva kuCape Town kuSouth Africa masvondo matatu apfuura vanoti nekuda kwekurarama vasina zvekudya zvakakwana uye kutonhorwa vakawanda vave kungorwara rwara asi vasingarapwe.
Even nyangwe tikarwara chako chaita takadzwa kuti kana kuita problemu ukanzwa mudumbu ukanzwa musoro kana tawanzwa unotaurira vehealthy wako wobva wavaudza vokudi vokupa mapirizi but hapana nyange ukanzwa chawanzwa ukavaudza kuti ndanzwa chakati vanongokutiwo right but harubatsiro rwacho apane pasina.
Amai Gwere vanoti vave kugara sembeva vari vatanhatu mukamuri diki imwe chete izvo zvinovasiya vari panjodzi yekutapurirana chirwere cheCovid-19. Amai Gwere vanoti havasati vamboongororwa uye vanongosanganiswa nevanenge vachangosvika.
Murume tiri kugara tirisiita nzisisi nevakasvika nezuro
asana kuchinge kwauya mumwe munhu anongogona kuti achinzwa murume imomo mamuri pasocial distance yacho inozonei pamwe iko zvino kuno zvirigare vanhu vati wandei murume saka social distance yacho tinoenda hedu asi inonetsa nekuti tinozongosanganiswa nevamwe vanyuwana vanenge vachiuya.
Mumwe mudzimai ave nemazuva makumi maviri nemashanu uyo akabatwa achibva kuSouth Africa amai Ketika Mudyariwa vanoti vave kutyira kubata chirwere cheCovid-19 kubva kune vamwe vanhu vari kuuya sezvo vasiri kupiwa mamasi nemushonga unouraya utachona hwecoronavirus. Vanoti havasati vambopiwa mamasi vachiti avainawo ndeavakabva nawo kuSouth Africa.
Mamaski ndiwo airabva nawo sauri ndiwo atinongori nawo ukatowacha unotobhogara usina.
Gurukota reMashonaland and West amai Mary Muliswa Chikoka vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo kupa vanhu zvekudya zvinokwana asi vanoti vanhu ava vanoda tunonaka twavasingakwanise kana kudya kumba kwavo.
Ndoto muquarantine center vamwe vachanenge vachikumbira zvinhu zvisinga toda bacon nemazai nebeans netoast nemarolls Iye kumba kwaka hatombo zvidya zvese izvozvo. Akatonwa tina mbambaira. Zvese zvatomufaira zuva iroro. Bazvazva anenge vachikumbira kwatiri zvinhu zvekuti hazvitetei, hazvishandike nazvo.
Zvichakadaro mune imwe unyaya nhasi paita kusawirirana pakati pana chiremba namai Muliswa Chikoka panyaya yekushayikwa kwezvikwanisiro zvavati zviri kuendeswa kumakiriniki nezvipatara. Amai Muliswa Chikoka vati vana mukoti vakawanda vari kuva udza kuti vari kushanda vasina mamaski muzvipatara. Pamusangano wavaitana nachiremba pakukso muchinoi, amai Muliswa vataura makobvu nematete vachiti vakuru vemuzvipatara vari kuita zveori nezvinhu zvavari kupiwa.
Asi zvakumubvunzo ndewekuti sei vashandi vamanesi vasiri kupiwa zvikwanisiro zvakakwana. Isusu tichiedzoo kuti tipewo, nekuti tikafungawo zvatakapa toonawo zviri kuya nehurumende. Unozozitiyawo nemubvunzo kuti vari kuchema chema kuti hatisi kupiwa zvakakwana. Zviri kupi? Kasi taane mata akutengesa here mamask aya? Kasi imimi muri kuzvireceiva in bulk mave masupplier kune vamwe masmaller nhingirikini here vari kutengesa, muchitadzisa kuti vashandi vari mafrontline workers awane zvakakwana.
Asi mukuru wechipatara chikuru chemuchinhoi Dr. Colette Mawire varamba mashoko aya pamusangano uyu, vakaudza mai Muliswa Chikoka kuti zvinhu zvavari kupiwa zvishoma zvikuru, vachiti hazvikwane kana chipatara chavo chete icho vati chine vashandi mazana mashanu.
Ndauda mai ndikongoudzai what is on the ground for us in the 3 months that taita go through tine COVID so far, we have received, the total is around 11,450 for 3 months, which means per month we have used 3,816, so 4,000 masks. And ukadauta figure iyo iyi ne what is required per ideal, and it's per ideal 14,000. We could only manage to get 3,800.
Kusvika pari zvino dunhu rematonaland west rine vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224 vari kuchengetwa munzvimbo dzinoti Zipam, Mazvikadei, Chinoi Training Center neCaroy Guest House. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Ane zvenyaya yedambudziko reCOVID-19 pamwe nezviri kusangana nevanhu varoma quarantine center, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike kuti tinzwe maonero avo.
Makwarantine centers aya anochengetedzwa kaya, anogadwa aya. Mapurisa nevamwe vacho vese vari kugadha makwarantine centers ngavaone kuuka vachita basa ravo nemazvo, because taakutya kuti vanhu vari kunzi vari kutiza kumakwarantine centers vanenge vachitiza churudzii ipo pakagadwa. Saka ngapaite kuti mapurisa nevari kuchengetedza vanhu ivavo vanenge vari makwarantine centers vaite basa ravo sematarisirwo avanenge vachitarisirwa kunge vachiita basa ravo iroro.
Ko vari munharaunda munotarisirawo kuti vangaite sei kubatsira mukuona kuti vari kutiza mumaquarantine centers ava vasungwa?
Isu vanhu vari kumatunhu yatingati community participation iya yakatikoshera zvikuru, nekuti tisu tinoziva hama dzedu dziri kuuya dzingave dzanga dzichishanda kusouth, dzanga dziri kuMozambique, kuBotswana nedzimwe nyika dzakadaro. Kana auya munharaunda ngatizireika kuti ambodzoka sei, ambopfuura here nekumaquarantine centers kuya, so that pasaite dambudziko rekuti tirambe tichitapurirana chirwere ichi. Saka mumwe nemumwe ane basa guru rekubetsera kuita kuti tiriduse macases.
Izvi zvikasaitwa nyika inotarisana nematambudziko akaita sei?
Nekuda kwekuti hatisati tava nevaccine, tikasangwara senyika tichaita dambudziko reku ndufu dzimwe dzatichazotadza kana kumaneja. Ngatidzidzei zviri kuitika kuna Brazil, iye zvinezvi tikuona kuBrazil makesi ari kukwira zvakanyanyisa zvikuru. Nekune dzimwe nyika uko kwavasiri kunyatsotevedzera zvinenge zvichikurudzirwa kunge tinge tichiita neveWHO. Saka senyika tese tine basa guru rekuzvidzivirira, rekudzivirira hama neshamwari, rekudzivirira vanhu vemudunhu ratinogara. Chirwere cheCovid chiriko, chirwere cheCovid chinouraya, chirwere cheCovid tichange tiinacho kwenguva ndefu ichauya, nekuda kwekuti hakusati kwaonekwa mushonga.
Vanga vari mkuru wesangano re-community working group on health waitai Rusike vachitaura vari parunare vari muharare na Blessing Zulu Studio 7. Zvakadaro mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vashaya vanonzi vadarika zviuru zvishanu nemazana mashanu kana kuti 5,500. Vapora vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nechimwe kana kuti 91,000. Uwandu wevanu wabatwa nechirwere ichi pasi rose wadarika mamiriyoni manomwe nemazana mana ezviuru kana kuti 7.4 million. Johns Hopkins University yekuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni maviri, vanhu vafa munyika iyi vachidarika zviuru zana negumi nezviviri kana kuti 112,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana mana kana kuti 400,000, vapora vachidarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana kana kuti 3.4 million.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Vakashamiswa kunzwa kurukota zvemukati menyika vakazembe-kazembe vachitaura kuvatori venhau vakakomberedzwa nevakuru vemauto, mapurisa pamwe nevasori vachiti manyepo kuti pane urongwa hwekuda kupidigura hurumende nechisimba. Vakazembe vakapomera chikwata chenhengo dzeG40 vanopikisa hurumende pamwe nevemizinda yekune dzimwe nyika uyewo vamwe vemakereke vachiti ndoo vanhu vari kufambisa mashoko avanoti enhema aya. Asi vakawanda vari kubvunzana kuti mashoko aya akabuda riini uye papi. Vakuru vakati kutya chati kwatara unge uine katurike. Izvi ndizvo here zvingadai zviri kuitika muhurumende pachitariswa kuti iyo yakapindawo masimba kuburikidza nekubvutwa kwemasimba kubva kune vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachibatsirwa nemauto. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vanoti hapana chiutsi chisina moto nekudaro panogona kunge paine zviri kubvira pasi apo. Ukuwo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavhaza vanoti zvakaitwa nehurumende zviri pamwero sezvo vanhu vaizogona kusagadzikana kuburikidza nemashoko enhema aya. Kuti tinzwe pfungwa dzevaviri ava tatanga nekubvunza kuna Dr. Mavhaza pamusoro pedanho rehurumende iri.
Dambudziko ranga riripo ndekuti kana guwa ndikatanga kufamba mukavaba makanyarara mukasatarana zviri kuitika vanhu vanenge vava netambudzika mupfungwa dzavo vasaone kuti takamira papi chaipi. Saka kubvisa guwa iri nekurinyaradza zvachose zvanga zvakafanira kuti hurumende itume mutungamiriri anoona nezvemukati menyika nevemauto kuti vasivawe pamwe chete vagotaura nezwi rimwe chete kuruzhinji rweZimbabwe kuti aiwa hakuna kumukira hurumende kurida kuitwa. Tinoda kuti tisanangure kuti munzwisise kuti pane mauto akambobatsirana nevakanga vachiratidzira kuti nyika itorwe ibve mumaoko mehurumende inge iripo kusvika mundu dispensation. Saka vanhu vachingori nepfungwa dzekukokoreka vakangoona muto murodhi pane chaona kuitika. Saka zvaiva zvakatofanira kuti hurumende isimuke ite dispel those rumors. Vajobsikana vanozivikanwa zvikuru nekungorotomoka marotomokera avo vakambotaura kana vachiziva kuti tova kubvisa hurumende yamunangagwa gore risati rapera gore rakapera zvino gore akaenda pane imwe heranda akachamhanyisa anongotaura zvanenge zvangouya musoro make zviya. Zvino mukati mematenderwo enyika baba pane zvinoitika kuti tikabatana nepane simba rekutonga nyika tinoteredza uremu wehurumende. Saka hurumende ine kodzero yekusimuka nekuudza vanhu vayo kuti pane dambudziko rakadai.
Tizwe kuna vamaguhu munoti nenyaya yekuti hurumende inoita dare rinosimudza mitekwa-tekwa yekumautoko nemapurisa kuti vataure kuti hakuna kupirigurwa kwehurumende kuri kurongwa munyika.
Ini ndinoona sekuti pane dambudziko guru riripo. Sekutaura kwaita mukuru wedu uyo pakutaura achiye vanhu vakaita sana Jobs Sala, vanhu vanozikanwa nekugara vachirotomoka. Saka ndioni paine chikonzero chekuti hurumende idaidzire press conference ichiunza vakuru vakuru vemauto, vasori, vamapurisa kuti varesponde kune zvinhu zviri kutaurwa nemunhu ane mbiri yekurotomoka. Press conference yenezuro inoratidza kuti zvinhu hazvina kugadzikana munyika. Ndinotenderana nezvataurwa zvekuti kubva muna 2017 pakapinda vamunangagwa, vanhu vane kusagadzikana kwavainako kana vachiona mauto, but havasi vanhu chete. Naivo vamunangagwa vacho vari kuziva nzira yavakapinda nayo kuti inokwanisa kuva nzira ine chete yavachabuda nayo muhurumende. Saka nekuda kwaizvozvo, kukonewa kwavaita kugadzirisa upfumi hwenyika zvavakavimbisa vachipinda kuti vari kuda kusunga mbavha dzakakomberedza vamugabe. Asi isusu chatiri kuona ndechekuti mbavha idzodzo dzichiri kungofamba dzakasununguka. Asi dambudziko guru nderekuti mbavha idzi dzatowedzera, naivo vamunangagwa vachikomberedza nembavha. Saka tiri kuona kuti mauto, mapurisa, vasori venyika nevanhu vanoshandira hurumende vari kupona nenhoko dzezvironda, havasi kufara. Saka tinoti isu kuvhunduka chatekwacha hunge huine katuriki.
Dr. Mavaz, dai hurumende ichiziva kuti vanhu vari kufambisa mashoko aya, vanhu vari kufambisa nhema, kune nzira dzekuti vanogona kutora vanhu ivavo vabvunzurudza kuti vari kuwana kuti mashoko iwayoka, pane kuti vatyisidzire nyika yose pasi rose kuti muZimbabwe muri kunzi mudai kwakuu, iyo vasati vatombonzwa zviri kubva papi.
Izvozvo zviri nani? Ndo zviri kuitika. Hurumende iri kuinvestigata. Vanhu vaino vakataurwa nezuro vakasukuwere vanzaka maoko emutemo haasviki kunovabata pavarikoko. Asi kana vachibva zvosvika kumusha, mutemo unoita basa ravo. Vasikana kuti timomusunga, kune mhirizhonga iri kuitika, vanhu vari kupopota tikungosunga vanhu. Saka hurumende inoda kuita tsara investigation yonyatsoona kuti akaunti yakanyora kuti kwaite kuri kuitika kukuu nemakuhwa acho akatangana sikana here. Kana achinga abatwa ozobvunzwa kwaari kuzviwana. Saka haisina kungomhanyira kunosunga vanhu nekuti izvo hapana chiri kuitika, inhema. Asi nhema idzi dzabva pai? Hurumende yakataura nezvekuti tiri kuongorora ende tichavabata. Kana achindovabatwa vachazochema achiti vari kushungurudza magweta.
Thank you. Vamaguhu, zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa nehurumende iripo?
Chinhu chikuru chaparadza nyika ino huori, corruption. Hurumende inofanira kuti igadzirise even mutemo, even composition yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Vanhu vari kubira nyika zvisinei kuti vari palevel ipi yehurumende vanofanira kusungwa ende kwete catch and release. Tine corruption yemacorporations.
Thank you.
Saka vamunangagwa vanofanira kuti vauyeone kwatiri vachibvunza mazano kuti tingaite sei kuti tivake ikonomi yakasimba.
Ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Manzwawo zvakare vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavaza vachitaura neStudio 7 vari parunhare kuBritain. Paramende Muzvare Joana Mamombe nevamwe vavo vaviri vanoti Muzvare Cecilia Chimbiri naMuzvare Netsai Marova avo vakasungwa zvakare nezuro vapomerwa mhosva zviri pamutemo nemapurisa. Vatatu ava vanoti vakapambwa vakatochwa vari mumaoko ehurumende mwedzi wapera. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Gweta revasungwa ava vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 parunhare manheru ano vari pakamba yemapurisa yeHarare Central kuti vatatu ava vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification Reform Act. VaBhamu vati mapurisa avapomera mhosva yekuti vakanyepa kuti vakapambwa vakatochwa vari mumaoko ehurumende. Vatiwo zvakare Muzvare Mamombe vapomerwawo imwe mhosva yekufamba-famba panguva iyo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere cheCovid-19. in kana kuti unnecessary movement vaenderera mberi vachiti muzvare chimbiri namuzvare marova vapomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo musi wa 19 kukadzi uye vati vari kutarisira kuti vasungwa ava vachamiswa pamberi pematare mangwana mutauriri wemapurisa vapounyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vanga vasati vapirwa nezvenyaya iyi kusungwa kwevatatu ava kwashorwa nemutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo
hurumende ZANU-PF ine shungu zvikuru yekurwa nevanhu kurwa nema citizens war against the citizens zvinotiratidza zvega kuti chavanoda sebato rezanupf sehurumende rezanupf kurwadzisa vana veZimbabwe kurwadzisa vanhu vane chekuita nekufambiswa kwebasa rezvematongerwo enyika asi izvi zvinotipa muono wekuti bato rezanupf ragara harina gwara rinotevera gwara ravanoziva igwara rekuita mhirishonga violence against the people
imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda zvakare nesangano reCitizens Manifesto vaBricks Bomba vati kusungwa kwenhengo dzeMDC Alliance idzi uku kunosvibisa zita rehurumende zvikuru sei panguva iyo masangano mazhinji pasi rose anosanganisira United Nations ari kutsoropodza hurumende nemabatiro airi kuita vasungwa ava
zvinodzosera shure kodzero dzevanhu munyika muno uyezve zvinosvibisa zita renyika ichi ndicho chinhu chamisa budiriro munyika muno kwemakore makumi maviri munyika muno mune nyaya dzinozivikanikwa dzakakonfemwa dzemaabductions dzetorture dzeforced disappearance saka chideme chiri pahurumende yavamunangagwa kuti kana maoko avo akachena ngavaite iya inonzi independent commission inoferefeta nyaya iyi yobudisa zvavanenge vaona nenzira dzinogamuchirwa nemunhu wese
vatatu ava avo vanga vachifanira kunge vari muchipatara vari kumapurisa kubva nezuro izvo zvinonzi nemagweta avo zvavatadzisa kuti varapwe vasungwa ava vanoti vakasungwa paroadblock vakaendeswa kukamba yeHarare Central kwavakazonopambwa vakatochwa vari mumaoko ehurumende vakazowanikwa kubhindura vakakuvara zvakaipisisa vatatu ava vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavakapomerwa pakutanga yekutyora mitemo yakadzikwa nemutungamiriri wenyika yeCOVID-19 regulations mushure mekuratidzira kwavakaita mumusha weWarren Park pavakazosungwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zviri kusangana nevanhu kadzi mupenyu hwavo Pera rikaiti botarisa misoro yenhau dzanhasi hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwasvika pamazana matatu nemakumi maviri asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanobvumidza vanamati kuungana asi vachitevedzera zvinodiwa nemutemo vedzisvondo votambira nemufaro kubvumidzwa kwavaitwa kuungana vachinamata madzimai matatu eMDC anoti muzvare Joana Mamombe muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vanopomerwa zvakare dzimwe mhosva uye kutadzikwa kurapwa sezvo vari mumaoko emapurisa tabva tasvika kumakume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
kuizika tisenda baku VO.